manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera Gunyana 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo.
Tawana agent yedu anotewo Rapson zvarira azvindikitwa na agent weZANU-PF.
Mirijonga inoitika musarudzo yeZakabai East by election yaitwa nhasi. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mwana ane mwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheparirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro sezvo pachipatara apa pasina vana chiremba vakakwana. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Studio 7 yasangana nezvinorwadza apo yanga ichiongorora mamiriro akaita zvinhu paparirenyatwa. Mwana aonekwa neStudio 7 achifa afira mumupanda unoitirwa resuscitation umo manga muina chiremba mumwe chete. Vamwe varwere vanga vari mumupanda uyu vachema vachiona mwana uyu achirasikirwa neupenyu hwake. Amai vemwana uyu nedzimwe hama dzanga dzauya vachema zvinopisa tsitsi. Kunyange hazvo amai vemwana uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudze Studio 7 kuti mwana wavo anga achidurura uye vakanga vambouya naye kuchipatara chipiri chapfuura asi vakashaya rubatsiro sezvo kwaive kusina vana chiremba. Amai vemwana uyu vatiwo dai mwana wavo anga aonekwa nana chiremba angadai asina kufa. Imwe hama yanga iripo yatova kunyange hazvo mwana uyu akauya kuparirenyatwa nezuro afa nhasi asati aonekwa nachiremba. Kushaya kwaita mwana uyu munongedzo kune zvakawanda zviri kuitika muzvipatara zvehurumende munyika yose. Vastanley Pasi avo vanga vaine mudzimai wavo vati vatozorapwa mushure mekunge mumwe murwere audza mukoti anga avataurira kuti chiremba achakwanisi kuona vamwe vanhu kuti anga ava kufonera gurukota rezveutano. Vapasi vati dai vana chiremba vaita mwoyo murefu kuitira kuti vabatsire varwere.
Ndauya kuno kupari ndandina madzimai vangu vanga vaine continuous bleeding. Saka tasvika asi service yacho kuno kuchipatara hakuna madokta. Hakuna kana vanhu vari kuatendwa. Hatisi kuziva kuti situation yacho ichabesereka sei. Zvinhu zviri kutotinetsewo kuti varwere vachaita sei asi tabetserwa hedu. Dokta aripo azoti atenda mushure mekunge mwaazokombrenawo kuti akufonera minista ndo pazomhanya mhanya tikaatendwa.
Pazopinda Studio 7 mudzimba dzevarwere panguva dzemasikati varwere vakawanda vange vachisiririsa vachiti vave nemazuva nechitsama vasina kuonekwa nana chiremba. Mumwe murume angauya kuzoona murwere ada kuzikanwa nezita rekuti Tawanda ati murwere wavo ave nemazuva mana asina kumboona chiremba. Tawanda ati muwadhi mune hama yake muri kufiwa zvinotyisa. Atiwo dai hurumende yapa vana chiremba mari dzavari kuda kuitira kuti vadzokere kumabasa.
Murwere wangu nana chiremba hasitombonekwa. Hakuonekwa hasi nokuti apa ane nguva ndifunga 4 days chiremba asingatombomuoni. Saka inyaya yekuti rwadza nokuti takusangana nematambudziko tiri panapa. Vazhinji ndifunga pa 4 days dzodzidzi ndiri panapa kufa kwaita vanhu kutotyisa. Kutochikisa zvoti hei Kutoa damu zikuwa tatuwa na iloro.
Vakasano bata chigaro chomutevedziri womutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vati kunyange hazvo Dr. Magombe vakawanikwa vana chiremba vana mari yekuti vaende kumabasa.
Tine chido tichitaurirana neemployer wedu kuti tinyatsogadzirisa tione ndeipi nzira yatingashandisa kuti tidzokere kubasa zvakanaka. Pose parizvino tinenge tichingori incapacitated. Taitaura paya tichitizoni tiri incapacitated, hatikwanisa mari yatirikwana inenge isinganyatsotikwanisa kuti tiende kumabasa. Saka tichitoti tichitaurirana neemployer wedu tinyatsogadzirisana kuti what's the way forward panyaya idzodzidzi.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo kuti tinzwe matano ari kutorwa nehurumende. Asi vamwe vakati vachaisa vana chiremba vekumauto nemapurisa muzvipatara zvehurumende kuitira kuti vabatsire mukurapa varwere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa hutano hwavo. Sangano ravo rinoti richataura zvizere pamusoro wehutano hwavo kana ongororo dziri kuitwa dzapera. Godwin Mangunjika anoti panyaya inotevera.
Mutevedzeri wavamagombei musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vaudza Studio 7 kuti ongororo iyi iri kuitwa nana chiremba magweta avo pamwe nemapurisa. Dr. Ndoro vati vakaona Dr. Magombei vakavaudza zvinotsigira zviri kuburitswa pamadandemutande akaita seTwitter neWhatsApp zvichinzi vakatochwa vakaitwa kafira mberi, asi vati vachakwanisa kutaura zvakawanda kana ongororo iri kuitwa yapera.
Pachaka vaona vaifamba vaitaura vachingocomplaina zvaingotaurwawo musocial media imomo, but I think ndendapa position yekuzonyatso kutaurirai zvavari kana efu medical examination yatsonyatsoitwa pavari. Bhozi zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa kana pane zvimwe zvinenge zvakaita se zvakatoitika zvatisingaoni nemaziso mukutaura.
Panyaya yekuti Dr. Magombei vakachengetedzwa nemapurisa kuchipatara, Dr. Ndoro vati panogona kunge paine chibvumirano chakaitwa nemhuri yavo nechipatara.
I think e standard protocol yavanoita yemunhu anenge achinzari abducted kuti vaedze kuita I think nyaya ma investigations wavo bhozi state hanzi inoprovide security yavepe iye anenge abducta kana kunzi ari kuongororwa zvema medicals achimbomuchengetedza panguva iyoyo. So I think urongwa hwakatoitwawo kati pe vari kumuongorora maloya nepolisi.
Patasvika pachipatara china Dr. Magombei, taudzwa kuti havasi kuonekwa nemunhu wese wese asi kuti nemhuri nevamwe vakadomwa. Tatadza kuvaona nekuti hatisi vevamwe vanhu vari kubvumidzwa kuvaona. Gwetara Dr. Magombei vaJeremiah Bhamu vati vana chiremba vakavaudza kuti utano hwaDr. Magombei hauite kuti vaonekwe nevanhu vakawanda. Pataenda pamhepo, magweta aDr. Magombei ange akatarisirwa kuburisa gwaro rinotaura mamiriro akaita zvinhu pamusoro peutano hwavo nezvimwe zviri kuitika panyaya iyi. VaMagombei vari kuongororwa nemachiremba akazvimirira pamwe nemachiremba ehurumende. Zvichakadai, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mumashoko avo vasati vasimuka kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly vakati kunyange hazvo hurumende iri kufara nekuti Dr. Magombei vakawanikwa, vanoshushikana nenyaya yekupambwa kwevanhu kwakanangana nekusvibisa hurumende yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Sarudzo yeby-election yaitwa nhasi kuZaka East yaita mhirizhonga zvichitevera kurwiswa kwaitwa nhengo yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa nenhengo yeZANU-PF inozivikanwa zvikuru mudunhu iri. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvaitika.
Ndingati nini kutaura kuno kudai so, ndiri panzvimbo inonzi Rudanda Primary School inova polling station iri muward 25. Patasvika papa tichifamba tichitenderera kuti tichida kuona kuti zviri kufamba sei, tawana agent yedu anoitawo Rapson Zarira azvindikitwa naagent weZANU-PF anoitwa iye Mafios Mutembwa Zakare Mafias Mtembo uyu ndi teacher pachikoro chinonzi Chomurere kwa Primary School. Vamurova zvingaita akazara ropa mbiri wose.
Vachibaya muri kuti imimi agent wenyu arowa. Mungati zivisere kuti chichaitika kuti azorowa.
Nzvimbo iyi Nyerudanda inzvimbo yatanga tichiwana mareports masvondo apfuura ekuti iko vatsigiri vepato reZANU-PF vaiti ivo hatidi kuona munhu anoita agent weAlliance anenge achibva munzvimbo ino. Saka mwana marefu Jackson Zarira ndo vamwe vemayuti edu vane zvivindi vakatiwa aiwa isu regai tinoita maagents. Saka itori nyaya yekuti vanga vakuzadzikisa kufunditsira kwavaita vanhu kuti hatidi kuti vanhu vanga vaita mapolling agents panzvimbo iyi yeRuganda Primary School.
Zvaitika izvi mazivisa here mapurisa?
Hongu tazivisa mapurisa, taripota mapurisa, vakati ivo nyaya iyi takuisa mumaoko Law and Order.
Saka arwiswa uyu ari kupi izvozvi?
Arwiswa uyu tatomaya naye kuchipatara kugaka kuti anokwanisa kubatsirika.
Ko dzimwe nzvimbo dzanga dzichitirwa sarudze dzakamira sei?
Zvatasangana nazvo zvine uchapupu ndezvekuti izvo sekuziva kwenyu mutemo haubvumidzi kuti matraditional leaders kana kuti madzishe nemasabhuku vanga vachiita zvematongerwo enyika. Asi tasangana nazvo ndichipa muenzaniso wepapolling station yepavhurumukwa pana sabhuku atori polling agent weZANU-PF.
Mazivisa here sangano reZimbabwe Electoral Commission kuti ndozviri kuitika?
Hongo patasvika pachikoro ichi cheVhurumukwa Primary School taona anonzi iye presiding officer anenge ari iye mukuru pachikoro ichocho. Hatina kugumira papo zvakare zvoenda kundopa ripoti yedu zvakare panonzi paconstituency command center panova pana ipo pana constituency officer weZEC tichivaonesa kuti ndozvitasangana nazvo kumapolling station akaita maviri. Kune dzimwe nzvimbo dzatinokwanisa kusvika nokuti kuno kwatiri kuno network chaiyo chaiyo inotoiwana kunzvimbo inokwana kuti about 5% 95% of zvaka East constituents hakubati network, hakuna network kutaura kunododi kunototi netsei. Saka hatisatowana mareports kubva kumarosing agents edu ataisa kunzvimbo dzose dziri ma7 wards ari kuno munzvimbo yezvaka East.
Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya vachitaura vari parunhare vari kuZaka East kumasvingo. Tichiri panyaya yeby-election yaitwa kuZaka East, mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Chipfunde Vava vanoti vanoshushikana zvikuru nemhirizhonga yaitika musarudzo iyi. Vativo sangano ravo riri kushushikana nekudzikira kwehuwandu hwevanhu vavhota nhasi uyewo kushayikwa kwevanhukadzi musarudzo yeby-election yemuZaka East.
Kuvhurwa kwaita mapolling station avhurwa nguva dzacho dzakafanira uyezve mamatirios anodiwa pakuvhotesa anga aripo. Zvesi tine maobserver station vari kuZaka East. Uye zvitaona kuti vanhu vanga vachikwanisa kuvhota in secret. Kwozoita manobatsirwa kuvhota ndo vataona anenge 20 pachiromo polling station. Zvinokonzeresa nokuti vanenge vane illiteracy uyezve vamwe vanga vachirasika. Asi tiri kuona kuti voters roll rakuiswa panze polling station, saka zvakubatsira kuti vaya vanorasika vachienda kwavasina kunyoreswa vakunge vachiita mashoma. Kwozoita maparty agents vatungamiri vemapolitical party zvikuru veZANU-PF neMDC Alliance taona vanga vari kwese kumapolling station akawanda.
Tambo taura neveMDC vari kuti ivo vana agent wavo arwiswa nenhengo yeZANU-PF. Chitiko ichi chasvitswawo here kusangano renyu reZESNY?
Ndiyo yandaitaura kuti kune maisolated incidents yatanzwa kuti kune victimization yeMDC Alliance polling agent paZANU-PF polling agent paMtokazi Hall A kuInsiza. Iyo tainzwawo nyaya yacho. Saka tirikukurudzirawo kuti dai paita tolerance nemapolitical parties makuru kana madiki kunge vachitambira kuziva kuti mutambo kuri kukwidzana. Kana pasina vatambi vakawanda hapana mutambo wakanaka. Saka dai vangogamuchira kuziva kuti maelections anenge ane competition uye zvinde kukwidzana saka zvakanaka kungopanana mukana nokuita tolerance kuziva kuti these parties nema opposition or ruling parties they are there to stay makompetition acharamba aripo malection acharamba ariko
kune vamwe vari kuti izvo zvaitika zvemhirizhonga izvi munongedzo wezvinhu zvanga zvichiitika mugadziriro yebyelection yemuzaka east
ehe izvo ndizvo zvinhu zvatakaona patanga tine ma polling agents edu kuti pasati pa pre-election period takaona vakune runyararo hongu asi intimidation izvozvo izvo zvanga zvichingoitwa ne ruling party supporters nema traditional leaders izvikuru masabhuku mavillage heads soliciting for mafavor kuti dai tavhoterwa izvo tinozviona zvichiitika though mapolitical party madiki ana freezi munana nca vanga ari loki ende kazhinji saivo vadiki vanenge vasina nhu akawanda kazhinjisa havaitwi zvokuvhundutsirwa tinoona kazhinjisa vanonyatsovhundutsirana nokunetsana zvikuru dongo zvozvo rinoitika pakati pezanup f nemdc alliance nokuti ndofunga idzodzo idzo ndidzo mapati mahombe anenge ane vanhu akawanda saka ndopatinoona panowanzoita izvozvo intimidation inoitika zvikuru yakatarisira mdc alliance ichiitwa nezanup f supporters nemavillage heads
mambotaurai kuti pane vamwe vechikuru vanga vachida kuvhota vakapfeka mbatya dzine zvinyorwa zvemapato avo zvii zvaitwa nezimbabwe electoral commission pazvaonekwa kuti ndo zviri kuitika izvi
havabva vadzorerwa kumba kuti vaende kuti vanochinja hazvibvumirwi mumutemo medu muzimbabwe kuti unge wakapfeka kampeni regalia musi wokuvhota saka vabva vadzorerwa nokuti its in defiance of the electoral code of conduct emapolitical parties
mukuru wezimbabwe election support network amai Rindai Chipfunde Vava vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizeye nyaya iyi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasimuka munyika nezuro vachiuya kumusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. VaMnangagwa vari kutarisirwa kusangana nevamwe vakuru vakuru kumucheto wemusangano weUnited Nations General Assembly vachitaura pamusoro pekutsvaga nzira dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaMnangagwa vari kutarisirwa zvakare kutaura pamusoro pezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumavirira. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriro vaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe zvakawanda pamusoro perwendo rwavaMnangagwa kuno kuNew York. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana muNew York izvozvi uko zviri kuratidzira pasi peurongwa huri kukokerwa neMDC North America Province. Taedza kubata murongi wemisangano muMDC North America Province vaNick Mada asi runaro rwavo harusi kudairwa. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai vanogara ivo muHarare, amai Tabitha Manyoni, vanoti ivo nyaya yekuramwa basa kwavana chiremba yaita kuti ivo nevamwewo madzimai vawanikwe vachienda kunotsvaga rubatsiro kune mishonga yechivanhu sezvo mari dziri kudaidzirwa kumaprivate doctors dzakakwirisa.
Kuchipatara kune mahwani kuti zvinhu zvemadoctors zvavakutojamuka nyaya dzemari ambotanga achirama vachiti mukuru wavadzoki apa zvinhu zvavakuramwa nyemari vachiti hatisiyone natinopowa mari atikude chisu saka akuchipatira kune marwadzo chaiye.
Imi makamboshanya here kuchipatarwa uyezve makaenda chipatara chipi zvakafamba sei?
Iya yasati atichenda kuparirinyatwa ndepereke negro vangu mukoma mamu wangu kuti yane mwana akatsva nedzasi takireke ranga rakamupisa kubva pamusana kusvika magadziko ndokwanga akatsva nedzasi ndinobata ruoko futu saka ndiwa ndakaperekedza tikasvika takamono panze takazara vanhu vanga vakawanda umwe akati warira mazambia akarara madhokta akangomiramira vatatonzi sizasikwanzerese tichomborapa dai henyu matimbotsvaga kana mukanganorapa ndo pakaimwewo dhokta wakutotaurawo nemaguru vangu pakamuudza akati isati kurapa tipasisaiti but nini be matimbotomboende nyangu nemwanoini kana kuchivanhu atombonobatsirwa kati kuchivanhu angabatsire zvanzi vanongose kukupewa kanawo muchongwa unokwanisa kubatsira kosisisi hatisi kubatsira zvinezvi titori nezvichimo zvedu zvatotera kutoitawo ndokubva tatongobva ipapo atazvemundokumandaten kunangogogo watosiya unobatsira nechivanhu zvechokwadi vakatibatsira vakatoti zvakaoma mwana obva abatsirwa maronda ake achisa mushonga wanga wachimuisa kusvika maronda akaoma aizvino zvaakutofamba akutogara zvakaita but zvinorwadza ngoti tichitoona vamwe vachitodzoka takatotopinda mutex nemwe mukomananga akatotyoka gumbo achindikati accident zvisinhoi but aitodzoka akatonzidzokera ndibhonzo rake ndiroda kugadzirwa here but akatonzidzokera end raimurwadza shonga ite
izvi zvakaitika rini uyezve muri kuona vazhinji vachizoenda kunoshandisa mishonga yechibhoyi here kana zvakamira sei?
Vazhinji vandakatona papo vanga vakutoenda kuchibhoyi patakaenda ngeri manti patikaenda ikos vazhinji vari kutoenda kuchibhoyi ndingada kutombokunyepa izvi baba panesi pedu chepe chepe vanotorwarawo vakaenda iri wenisi vakasvika kusina madhokta vakatozobheta hangu nditoenda hangu chivanhu amenuka vakatozoendawo kuchivanhu kuti abheta hangu nditoende koko nokuti ndingatofa ndiri kurwadziwa sungaite vakatoperekedze nemukadzi wavo.
Mamuri kuchema chema muchiti mari yacho yekuti munhu awanikwe achirapwa kana waenda kunana private iri kuti dhurei zvakamira sei ipapo?
Isusu hatisi kupiwa mayesi tiri kupiwa mabhondi ma400 500 saka mari yechimanje haizokwani tizoende kwakwa tichitoda mayesi saka nomwe muti wo zvinokwanisa urapikwe kuchivanhu wongoenda hako wobhadhirwa kana wakanzwe 30 bond 40 bond zvezviri nani pane kuti yesi racho riri kunetsa kuwana rinenge richishupawo nenhamo yangozara munyika munomu.
Muri ikoko kwamataura kuti makaenda kunobatsirwa kuchivanhu makaona kwakawanda vanhu here uyezve vari kudaidzirwawo mari dzakaita sei?
Aisisi patakaenda takaona tisanga asvikwa pane umwe murume anga achitorwarawo aita kunge akatsva zvetinyatsonzwisisika aitobatsirwawo ikoko but akagogo tichitovabvunza toti angasinyatombokwanisa kufamba akaenda kuchipatara but chipatara kwacho akasvikwo anzi akaenda kugomere ndoko akasvikawo vari pasitiraiki ndokuzoya kuno ndoko ndibva ndatomubatsirawo kunoko akutokwanisa kufamba asitotendawo vachitanina hangu ndatonyara hangu mubhadharisa hangu kozi ndatomudza kuti handimbokubhadharisi sezvamunoita chipatara ndingokubatsirawo senge tichingobatsirana mukurarama but isusedu takasa tizongonyara obva tazongopo $30 yatakatongopo kozi takangoti sezvemwana wedu apora kufamba akutokwanisa kutendewo crash.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muyenesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives. Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tati timbotarisa tsika dzekuchengetedzwa nadzo mufi tichitarisa kuti munhu ari mupenyu anenge achitya kuroyiwa afa
veukama vasara, vanotya zvakare kuti mutumbi wemufi unogona kuroiwa. Saka tati timbozvitarisa izvozvo. Muhurukuru yedu Tabata munyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda, kuti vatibatsirewo kutarisa nyaya dzakaita saidzodzo dzokuti vanhu vanotya uroi muupenyu nemurufu. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu, sekuru Sivanda.
Makadii zvenyu vateereri.
Aiwa, ndofunga vateereri vapenyu sekuru. Nhasi toda kuti timbotarisa kurarama kwatinoita zuva nezuva muupenyu hwedu. Tiri vapenyu tinotya kuroiwa. Munhu akafa tinoona zvakare kuti vapenyu tinotyira kuti mutumbi wehama yedu unogona zvakare kuroiwa. Chii chinenge chichitora nzvimbo panyaya dzakadai sekuru?
Icho chokwadi panzori netsika dzedu isudu dzatinoita kana munhu akafa. Pane patinoti vamwe vanotya kuti munhu anokwanisa kutorerwa kana nhengo dzake dzinoshandisiwa. Kana mvura chaiyo yemufi iyoyo inogezwa mufi iyoyo inobiwa. Saka zviriko kutsika dzechivanhu kana tichizviona. Vamwe vanenge vachida kuti vanoitira kuti wafa mweya wako iwo unoshandiswa. Saka vamwe vanenge vasingadi kuti mweya wake ushandiswe. Saka mutsika dzedu dzechivanhu zvinhu zvatinoona zvatinosangana nazvo. Nekuti mutsika dzedu tinoti kazhinji tinoita anonzi magata ayaya kana kunonzi kubira pachivanhu. Kwekuti kana chiro ungava mutumburu mumba umu munokwanisa kuenda kumashopeshope munotsvaka kuti zvakamira sei kumufuya. Mopowa marayiwa yekunzi aiwa mufi akamira zvakadai ane chigumbu here ane zvese izvozvo. Nekuti unogona kuti unoita chigumbu futi chero wakafa. Saka zvimwe zvinhu zvatinoona mutsika dzedu dzechivanhu mukurarama kwedu mutsika dzedu dzechivanhu.
Saka tingati here sekuru munhu haafi? Nekuti kana tichitya kuti mutumbi unoroiwa zviri kureva kuti munhu anongorarama kunyange tisamuona pano pasika.
Ndizvozvo chaizvo ichokwadi. Nekuti kana tingati kana uchifa isu kutsika dzedu dzechivanhu toti waakuenda nyika dzimwe waakunosvika kune imwe uko unongo uchinzi unoenda kune vedzinza rekwako. Nokuti ukafa munoyaya pane patinoti tikatarisa mutsika dzedu dzechivanhu matimamboona ipo paya mutumbi uno uyorindwa pane patoti mai vemunhu nova munoonekwa vakagara kumusoro kwenda bhokisi ndo anotorinda bhokisi ro. Saka chiru mutsika dzechivanhu ipo paya nokuti unonzi unoberekwa namai vako. Saka kana uchidzokera futi unonzi unoperekedzwa namai vako kasi mai vanenge vari murindiri. Saka ndopamunozwa kuti kana munhu akafa kwakuteerwa tsika dzinza rekwake.
Zvino sekuru Sibanda, kana vanhu vachitya kudaro anozorinda guva kunenge kwavigwa mufi ndiani? Nokuti tinozwa kuti vanoshereketa vanogona kana kuya kunotora ivhu repaguva chairo.
Ungava mumakuva imomo pati kugadzirwa kwaanoitwa makuva iro ekuti munhu yamufuya asashandiswe. Ndopamunoona kuti kazhinji kaviga munhu anogona kuti mangwana munofumura kunotarisa kunomutsa mufuya uyu kuti muone kuti guva rake rakamira sei. Hapana kutsikwa here paguva apa? Hapana kutambirwa here? Kwozwa kuti aiwa mufu wedu uyauya akachengeteka. Saka zvinowanika mutsika dzedu dzechivanhu izvozvo zvokuti chero munhu wafa chero makuva here chero risina anorindira kasi rine magadzirwa ipo paya rekuti varoi variko.
Ko kana munhu akanga ari kumochari uko veukama vanenge vasikoka uko sekuru?
Ikoko kumamochari ikoko kuri kuitika mabasa akawanda. Ndingati isu sesangano reZinata tinoona zviri zviri kuwanika futi ikoko kumamochari ikoko. Vanoshanda mumamochari vaya vamwe vanoba mvura yezvitu naizvozvo vachitumwa kuti vanotenga mapasi. Kana hembe chaiyo inotobiwa iyo hembe yemufi yacho naiyo ichinoshandiswa kuti simba rake reya raisiita rekushereya. Zvimwe zvinhu zvatotyira mutsika dzedu dzechivanhu.
Haiwa, tatenda sekuru.
Kuzara zvakanaka.
Manga makateerera kumunyori wezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sivanda. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mwana nemwedzi gumi nemumwe chete ashaya nhasi kuchipatara cheParirenyatwa mushure mekushaya rubatsiro. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vapedza rimwe zuva vari muchipatara vachiongororwa utano hwavo. Mhirizhonga inoitika musarudzo yeZaka East by election.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka ine mufaro manherano. Ndini Ray Choto ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Praxedes Jeremiah achikupai nhau dzendebele.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 21 Mpandula 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Peter Magombeyi uqhubeka elalisiwe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lezihlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe. Kuthi izakhamizi zadolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi ebantwini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Wasaphethe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela eyeZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Peter Magombeyi uqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlolwa ngodokotela. Abenhlanganiso yakhe bathi baza kwethula okuningi ngesimo sokuthunjwa kwakhe kanye lokutholakala kwakhe ngolwesine olwedluleyo. Umsekeli kaMagombeyi uDr. Masimba Ndoro utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi omunye wakhe usahlolwa ngodokotela bakhe kanye labakahulumende, njalo ukusakhulumisana lamagqwetha akhe kanye lamapholisa.
Patakavaona vaifamba vaitaura vachingocomplainazo aingotaurawo musocial media imomo, but I think ndenda apa position yekuzonyatsokutaurirai zvavari kana efull medical examination yatsonyatsoitwa pavari, bcause zvimwe tinogona kuzazviona nemaziso, but maybe mukati menyama dzavo vanogona kunge vakatokwadzwa.
Lapho ke wechasisa uDr. Ndoro ukuthi uhambile wambona izolo, wambona engani ukhangeleka kuhle kodwa ke engazi njalo ukuthi phakathi kumunye angabe elimalele ephakathi lapho kungabonwa khona lilihlo. UDr. Ndoro uthi uye wambona isibhedlela uMagombeyi wagcizelela imimbiko ephuma enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ezinjengabo Twitter le WhatsApp ethi wahlukunyezwa kodwa okwamanje akakenelisi kulandisa okwamehlelayo njengoba esaphathekile esesibhedlela. Ekufikeni kwentatheli zindaba zeStudio 7 esibhedlela lapho kulaliswe khona uMagombeyi, zitshele ukuba akakethekelelwa ngumuntu wonke ngaphandle kwabemuli labanye bakhe kuphela. Ingqwetha likaMagombeyi uMnumzana Jeremiah Bhamu uthi udokotela bakhe bathi isimo akiso kasivumi ukuthi abone nguye wonke umuntu. Kunjalo nje uMongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko engakasukumi elibhekise emhlanganweni wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly, ethi yena lanxa uhulumende ejabula ukuthi uDr. Magombeyi usetholakele, ukhathazekile kakhulu ngodaba lwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu ngenjongo yokungcolisa isimo sikahulumende wakhe.
Government is disturbed by the growing trend of politically motivated false abductions in the country, which are calculated to put government in negative light. Such political trickery, which is fact, amounts to terrorism, will not take our country forward. The state has a responsibility to ensure protection and safety of all citizens. New measures might have to be formulated to deal with this new threat.
Uhulumende ukhathazekile ngokwanda kwezihlakalo zokuthunjwa kwabantu kwezombusazwe okujonge ukugcolisa isithunzi salelilizwe kwamanye amazwe omhlaba. Ngakho ke uhulumende sokuzamela athatha amanyathelo alukhuni ukwenqabela lokho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Izakamizi zedolobho leChinoyi zithi uhulumende kumele alungisise imithetho ephathelane lomsebenzi wokwemba ukuze imigodi yegolide engasasebenziyo ingabi yingozi empilweni yabantu lezinyamazana zendle lezifuyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphuma emhlanganeni owethawunu oqokwe ngabomsakazo owe-VOA bemanyene labe Media Center eChinoyi izolo. Ekhuluma emhlanganeni lo, isakhamuzi seChinoyi uMnumzana Dendai Mthoza uthi uhulumende kumele abone ukuba imithetho ayifakayo ninceda ukuvikela inhlupho ezinje.
What we are simply saying is that the government as the regulating authority should.
Uhulumende kumele afake imithetho engenza ukuba abantu nxa beqeda ukwemba igolide bavale imigodi yabo.
Without any reclamation, that is our concern.
Lokhu kusekele ngumnumzana Enes Mdzengi owe Media Center, yena othi ugatsha lwezemvelo kumele lulungisise lolu dubo.
Esikuzileyo ikuthi udubo luyahamba kukhulumende ama policymakers udubo olukhona ukuthi abantu abakhathali ukuthi imajority iyafe kanjani. They are just concerned about themselves. Yiyo ulo udubo lwangikhona esilalo. Kumele kube lama policies ayenza ukuthi abantu babe lempilo enhle.
Isiphathamandla sohlangothi lokulondolozwa kwezemvelo olwe-EMA uMnumzana Mnyarazi Shoko uthe bahlezi bekhuthaza ukulondolozwa kwemvelo emsebenzini wokwemba.
As EMA, we appeal to miners, towards miners actually to.
Sicela abemba igolide ukuba baziqoqe baze uhulumende ukuba benze umsebenzi wabo ngendlela ezinhle ezigcina imvelo, bagcine imvelo. Sithanda ukubonga i-VOA ngokusipha leli thuba.
For giving us the opportunity to clarify some of the key issues.
UMdzengi uthe ukuqakathekile ukuba uhulumende asize ngokwabela ulwazi lokulondolozwa kwemvelo.
Uhulumende ayenze asebenze le-EMA, Environmental Management Agency, to make sure ukuthi ama disused mines we properly reclaim iland yangkhona so that abantu kabafi njengoba lokhu esikuzwileyo ukuthi in the last 2 to 3 years kwafa abantu abangu-50 to 70.
Abangene umhlangano wayizolo abangamashumi amahlanu bavumelene ukuba uhulumende kumele abe lesikhwama semali ezanceda ukuvala amagodi atshiwa yilabo abathi bangaqeda ukusebenzisa umgodi abawuchiye uvulekile usuyingozi ebantwini lakuzifuyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe. Uhulumende elandela isisekelo sombuso uzakupha amandla ezigabeni kuhlelo lwe-devolution. Kambe lokhu kuyanceda na abantu besigabeni seMaswingo? Ukulandela lolu daba siza kuba seMaswingo ngomvulo 23 Mpandula. Wozani lihlangane loBlessing Zulu owe-Studio 7. Sibambane le-Media Center eChevron Hotel ngo-10 ekuseni sixoxe ngalolu daba.
Okwamanje ke sesidedela inkundleni uStandekile Mhlanga ukuze asinike uhlelo oluqondane labesifazane. Mm-hmm. siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile mhlanga namhla sixoxa lo nkosazana sale nobuhle mlambo isiphathamandla senhlanganiso yeplatform for youth development sicubungula ukuthi kuyini okwenzakala esigabeni zelizwe lapho okwakulezulu lesikhukhula ucyclone Idai eladala umonakalo omkhulu kakhulu labulala abaningi abanye basala bengalandawo zokuhlala.
Omunye athethe abantu sebengathi sebezama ukuyakhayakha izindlu zokuthi bethole iy'ndawo zokuhlala, kodwa umumo lokhu ungathi uyafana kulokhu kuvele kuwonakele. Abantu abaningi ngenxa yokuthi abalamali yokuthi beyenelise ukuwakha izindlu zokuthi behlale, iningi labantu lokhu lihlala ematendeni adonethwa ngama-NGO. Vele umumo lokhu mubi, akula lutho esingathi olutshintshe kakhulu, lokhu kufana.
Ungathi izakhiwo sezabuyela yini kusimo sazo, njalo kukhona okwakhiwayo yini ukuthi kubonakale ukuthi umahluko uyeza?
Izikole eziningi vele azikayakhwe. Uhulumende lokhu ethembisa ukuthi uzayakha, uzalungisa, kodwa endaweni eziningi hayi, abakayenzi lutho. Ngenxa yokuthi nxa ukhangela izini umumo wokuthi intengo yezinto ezifunakalayo lokhu iqansa ilokhu itshintsha vele ukuthi lakho kutshengisela ukuthi bona ngeke beyenelise kakhulu. Izikole esezingathi sezidintshile, ezingathi sezilama-roof, zilutshwane yileze kade zithole uzuzo kuma-NGOs amanye angeneleyo azama ukuthi encedise endabeni zokuyakha lezo.
Basabona uhulumende ephiwa amaqobaqoba ezimali zinhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe, kambe ukuthi kuyini okwehlulayo?
Thina yikho manje okusimangalisayo lathi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi imali bayithola. So besikhangelele ukuthi vele sizabona izinto zingathi ziyashesha ukuthi zibonakale zitshintshe, kodwa singathi ukwenzakala kwakhona kuyaphuza, kuthatha isikhathi eside kakhulu. Imigwaqo eminingi ayikalungiswa, mlutshwane sibile esingathi seyagridwa isingcono, kodwa endaweni eziningi vele asikabona ukutshintsha kwakhona. Umumo lokho umubi, akula lutho. Lathi uhulumende lathi singafisa ukuthi beke besitshele ukuthi into eyenza ukuthi bephuze ukulungisa izinto yikuyini. Amanye ama-bridge akalungiswa, bebesithi abantu abezigaba bebonakale bona bezincedisa ngokuthi belungise yona amabholobhona lawana.
Kwakulezinye inhlanganiso ezincedisa abesifazana ngempahla ezifana lezokugcika nxa besesikhathini lokunye, nxa libhodabhoda lapha libona abesifazana labantwana bephila njani?
Bayadubeka ngendlela engayibeka ngayo ukuthi bayadubeka, ngoba ekukhandiseni singathi umkhosi omkhulu abantu bezama ukuthi bedinge izigqoko zokuthi begqoke le mpahla zangaphansi ozitshoyo, ngoba yayiyinto esingathi ibisanda ukwenzakala. Kodwa nxa sesifika esikhathini lesi sokungathi umkhosi wakhona ususuka mlutshwane, abantu abaningi sebengathi sebekhoshwa kakhulu. So ngendlela abantu akade bethola ngayo sokungathi sokuthiyene, sokungathi sokwehlile kakhulu okwalesi sikhathi. Kodwa singathi ezinye inhlanganiso bezilokhu zizama ukuthi belokhu bebancedisa. Amanye ama-NGOs amakhulu bebezama sibili, bebanika imali, bebanika impahla, bebanika izinto zona lezo izigqoko zangaphansi zokuthi nxa umuntu esesikhathini. Kodwa okwakathesi usuzo selululutshwane, abantu sesingathi sesikhohlwa ukuthi kulo mkhosi olokho ukhona khona le eChimanimani laseChidinga.
Eyakho inhlanganiso yona ibiphathisa ngani kule ndawo?
Thina sincedise ngokuyakha ama-toilets akade edilizikeleni esikolweni eseprimary eChibuwe, ngoba sebesikwazi ukuthi indaba yama-toilets indaba ehlupha kakhulu endaweni eziningi. Khumbuzana labanye abantu ukuthi hhayi akukalungi ngale, sibe silokhu singathi siyakhumbula ukuthi kumele sibe silokhu sincedisa abantu baseChimanimani lakanye eChibuwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Sally Nobuhle Mlambo, isiphathamandla senhlanganiso yePlatform for Youth Development. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Inhlanganiso ezimeleyo eye World Vision isebenzelana leye Pro Future isisongule uhlelo lokusiza izikolo zemaphandleni ngezansi emandebeleni ngemichina yakulezinsuku eyama tablets azasetshenziswa ngabafundi esikolo ukuze kuthuthukiswe ezemfundo kulesi sabelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ingcwethi zemfundo zithi ukuthilela kwengwalo zokubala esikolo ngezinye zezizathu ezidala ukuba abafundi bemaphandleni kulesi sabelo bengaphumelele ezifundweni. Ngalokho abe-World Vision bexhasane le-Pro Futuro sebesungule uhlelo oluzadala ukuthi ababalisi kanye labafundi bemaphandleni basebenzise imitshina yakulezi nsuku yamakhompyutha amancane abizwa ngokuthi ngama-tablet besesikolo. Umqoqo wenhlelo ku-World Vision umnumzana Robson Moyo uthi injongo yalolu hlelo ukuthi abafundi bamaphandleni labo bathole imfundo elohlonzi.
Lujonge ukuthi kuzeguqula ukwenzakala ezikolo kulokho besukejayele kwenyaka eminingi edluleyo to okwenzakalayo kathesi ku-21st century. Injongo yethu njenge-World Vision yokuthi sithi abantwana bafundi bathole i-quality education. Sifuna abantu bethu babe educated for life. So ke njengoba vele sisebenza nabantu bemakhaya esithi ngesilungu ba-vulnerable, sibone kukuhle ukuthi umngane wethu Pro Futuro aze sixhase.
Unkosikazi Pamela Dakesh oye Pro Futuro ugcizelele ethi lokhu kubha abafundi bamaphandleni amathuba alinganayo latholwa ngabasemadolobheni.
We don't know how to use technology, ICT tools. We are considered illiterate. So our goal is to reach as many children as we can by the year 2020.
Kulezinsuku, xa ungenelisa ukusebenzisa amakhompyutha ufana lomuntu ongazi lutho. Kungakho injongo yethu yikuthi sifinyelele kubo bonke abantwana basemakhaya kusiyafika umnyaka ozayo. Njengenhlanganiso, sifuna ukubapha amathuba afanayo kubantwana bonke emhlabeni jikelele. Kungakho kwele Zimbabwe sitholakala emaphandleni hatshi emadolobheni lapho limtshina evelisi khona.
Uhlelo lwePro Futuro luqale nyakenye lupane ezikolweni ezingamajumi amabili. Umnumzana Bulisani Nkosi Khumalo World Vision elupane uthi abafundi sebesenza ngcono ezifundweni zabo ngemva kokusungulwa kwalolu hlelo.
Uhlelo lolu luhambe kahle kakhulu, sibone utshintsho oluningi ezikolo. Abadala befakaza labatitsha fakaza ukuthi abantwana basalobe ezikolo. Imfundo nje isithuthukile in terms of ama-resources asetholakala ngcono ngenxa ye-program lesibuyile ezikolo. Qalesi le-20 izikolo kuthenga lunyaka sibone ukukhula komsebenzi wangkhona. Sisesingezelele izikolo zethu from 20 sesisiya ezikolo ezingu-8 elupane.
Ababalisi labaphathi bezikolo ezingamathuma amane lambili ezikhangelelwe ukusungula lolu hlelo bangena umhlangano oqaleni kweviki befundiswa ngokusebenza kwalimthina. Abezikolo kumele bakwenze bencedisana lezakhamizi ikuzifakela amandla welanga wesolo esikolo phambilini ngokuthi baphiwe leyo mthina. Kusenjalo isizalwane seZimbabwe unkosikazi Received Dube ohlala kwele Bilitane unikeza abafundi bemawaza primary school eGwanda South lapha afunda khona ingwalo zokubala esithi ukukhathazekile ngokusilela kwengwalo yesikolo. Indodakazi yakhe uNaledi Kabinde wethule lezi ngwalo kubafundi bamawaza ngolwesihlanu wabakhuthaza ukuthi babale ukuze baphumelele ezifundweni zabo. Ukuthilela kwengwalo yesikolo kuhlangana lemango emide abafundi bemaphandleni abayihambayo lapha besiyafunda ngezinye zezizathu esezidale ukuthi iningi labafundi lingaphumelele ezifundweni zemfundo yaphansi. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke sidedele kuChris Gande esinika-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Namhlanje uhlelo lwethu siqoqa lomnumzana Efi Dlela Ncube. Isikhulumeli senkosi ubulelani lobhengula Khumalo. Sihlaziya udaba lokuvezwa kwenkosi yaberozi. Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo mnumzana.
Ngiyabonga kodwa.
Ya ungasitshela ukuthi lithini lina ngokugcotshwa kwenkosi yaberozi esizwa kuthiwa igcotshwe ngeviki edluleyo?
Ngingahlukanisa into zibe mbili. Eyokuqala ukuthi abantu labantu balelungelo lokuthi baphathe amasiko abo ngendlela ababona ngakhona. Lokho akusiko kwami kumbe kwabani ukuthi asho ukuthi kabenze kanjani labo bantu okungabe kukhulunywa ngabo. Kodwa engingakhuluma ngabo ngabantu besiNdebeleni abavinjelwa ngo-2018 ukuthi bagcobe inkosi. Uhulumende wathi kakukho emthethweni, yilapho kulokhe kukhona. Sikeze ukuthi sekuguquliwe i-constitution, asikaqedi udaba lwakhona e-court. Ujaji kakasiphi izinqumo zonke ukuthi siluthathe sikuse enkantolo ephezulu. Ngokunjalo nxa kuselapho awungeke ugcobe inkosi ngokusemthethweni based on i-decision ye-high court.
Manje ngokubona kwenu libona ngani uhulumende usethatha icele lapha njengobani?
Angazi ukuthi ngempela ngabe kwenzakalani, kodwa kuyamangalisa ukuthi kwasukuma ngo-2018 kwasukuma u-Vice President uKembo Mahadi, uJulai Moyo, Obed Mpofu, Kane Matema, ama-provincial ministers wonke omathathu angapha emhlubukweni lemandebeleni labo-PA babo. Kwasukuma bo-police commissioner lama-general esotheni bezovimba ukugcotshwa kwenkosi ngoba besithi kakukho emthethweni. Ngakho-ke kungamangalisa nxa kuyukuthi okade kusenzeka emawabeni yokugcoba inkosi, ngokuba ngokwazi kwethu yinto engamukelekanga nxa kuyukuthi kayamukelekanga kumbe bayakhetha ukuthi kuya ngobani abafuna ukuthi abe yinkosi. Nxa kuyukuthi kulandelwa umthetho sithina sisazi kusemi khona lapho asikazi inguquko. Kangikwazi kahle ukuthi kugcotshwe inkosi kumbe bekusenzakalani emawabeni kona siza kuzwa, kodwa nxa kuyukuthi bekuthiwa bekugcotshwa inkosi uhulumente engathathanga izinyathelo, hhayi ukuthi ngoba ngiyafuna ukuthi athathe izinyathelo vele kamfuna ngingenele endabeni ezinjalo, kodwa nxa engathathanga isinyathelo kuzamangalisa abantu abaningi bathi awu kathi sekukhethwa abanye bayayekelwa abanye bayavinjelwa kanti kwenzakalayo. Kodwa kasiko ukuthi siyakhuthaza ukuthi uhulumente angingenele kulezi ndaba, sithi kayekele kube ngokwamasiko abantu ngokubona kwabo benze ngendlela ababona ngakhona kuze kuyefakwa emthethweni, ngoba umthetho umele uvikele wonke masiko abantu ngokuhlukahlukana kwabo.
Kodwa sizwa kuthiwa inkosi ubulelani lobhengula Khumalo ube khona emkhosini lo.
Ukufika ufikile khona ngale endaweni yakhona, kodwa angizange ngezwa kuthiwa ubemenywe ukuthi kuyagcotshwa inkosi yabelozwi njengoba ukhuluma lokho oqeda kukutho. Bekungumbuthano ngokwazi kwabantu abaningi, akuzange kwa-advertise kuthiwa kugcotshwa inkosi. Ngakho-ke ekudluleni kwakhe udlule ngumuntu odlula ngoba phela kukhona abantu bakibo kuleyo ndawo yibo abahlangeneyo akade bekuleyo ndawo. Ngakho-ke ubengayanga ukuya lokho kuthiwa ngesingisi kuya endoza njengalokho bengakwazi ukuthi kukhona ogcotshwayo, hhayi ukuthi mhlambe usempini labantu abangafuni ukuthi benze izinto ngendlela ababona ngayo. Kodwa okukhulu esikubalekelayo njengabantu yikuthi kube khona abantu abavela ngaphandle abasihlukanisayo, basibize ngemihlobo ukuthi kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa kulo mhlobo lwa. Ngokuba umuntu ubizwa ngolimi alukhulumayo uba liNdebele ngoba ukhuluma isiNdebele, uba ngumlozi nxa ekhuluma isilozi. Angazi ukuthi abantu akade behlangene kuleyo ndawo lalo bekwayo uyasikhuluma yini isilozi, kodwa sisezabona ukusiyaphambili ukuthi kusebenza kanjani.
Simzwile yena lo obevezwa kumbe ikugcotshwa na umnumzana Moyo esithi yena kuzakhethwa induna esigabeni semandebeleni ezizasebenza lalapho okuyaba kule nduna ezivele zikhona. Lilubona njani udaba lonolo?
Ngozi ukuthi isizwe sizahlukana phakathi nxa kungaphathwanga kahle khona lokho. Into yokuqala nje kumele sikuvume ukuthi lapho kufanele kubekwe izinduna ezifanele zibekwe, induna yakhona ingaba ngeyakoNcube, ingaba ngeyakoKhumalo, ingaba ngeyakoMoyo, ingaba ngeyakoKhuphe, induna iyabekwa ngokwesiko. Umthetho welizwe lamasiko abantu vele acacile ukuthi izinduna zibekwa ngayiphi indlela. Ngakho-ke ezizabe zibekwa ngokwamasiko abantu ngendlela vele okusetshenzwa ngayo, akula muntu ongaba lenkinga ngalokho. okungaba inkinga ukuthi nxa sekuthiwa khona ngoba kule nduna esibonge esithile kumele isuswe kufakwe lo.
Lo ke ngumnumzana ebidlela Ncube, isikhulumeli senkosi yamaNdebele ubulelani loBhengula Khumalo. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lenda. Igama lami nguChris Gande lila.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusinika uhlelo liphuma le ndaba lichone le ndaba.
Sondela ntokazi ungesabi ntombenze izidikele ngaphelela sondela ngikumba khumbe kancane ungesabeli khatshana angikathathi ukubobotheka kwakho ngiyenza ngikhotha khothe umlomo obakho ubuhle bume njalo uyinkanyezi yenhliziyo yami izidikele ngaphelela kuphaphatheke yami inhliziyo ngangikubona ngizwe ngathi le ngxenye yami inyomkile yaphaphatheka sondela eduze ekhekhe lenhliziyo yami ngiqome ngikukhombise ubunandi bempilo ungangiqoma ngiyasikhwela nyovana lesiya sihlahla esilapha niwenyukele umfula wokubhembe ugcwele ngingene kweyakho inhliziyo lawo uthole uthando olukhulu ngiqome ngizinganje ziqonde ngakini
umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo umangimbona yaphaphatheka umangimbona shaya luvalo
come ntombaza come stanatana come ntombazana come stanatana Comento Baza, come sta la pala, Comento Bazana, come sta la pala.
Kude manje iningi zala abantu zebantwini asibemathandeni singabisempini ukwenda kwela umthakathi kakuchayela amathambo iqome ntombi ngebe nguwa ube ngwami omkhulu zonola mvunye lalela mina ungalalela abanye sengasiqhuza ngasiqeda ngiziqhansa bula zonke izizwe kodwa wena uyinjuku enhle evele kwesayo sodwa isizwe uyangiso senyazibike ntombi mina ke uthi ngikwekele ngikwenzelani ke khona okunye ukuthanda ikholoko ngiqome ntombazana yenza khonokho.
Phethela uhlelo lothula lamhlanje kodwa singeke ehlukane wathi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Osaphethe isikhundla sokuba umgcini sihlalo wenhlanganiso yabodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association uDr Peter Magombeyi oqhubeka elaliswe esibhedlela seAvenues Clinic eHarare ehlelwa ngodokotela. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.